Mutongi wedare, vanepa wa mabawati, wakura wone awanoa the council of ward from Toroba le Masingo, mabata le marino skachuruche madora MRTJ, kuita kutubatungu wakipa kumba kwa avu. Mawa mambo, vashiro pote na lele pasi le magistrate, ilo lakanyima wakura wone mkana uyu, vijiti vano kuna kuzotiza, iyo vachiti, nyeza kada ya ziti, kutivano watize munyika mavo. Gwetara wakura wone, wamati ni mureleves mbabu lea kwa human rights, vati, wakura wone vanzi vati kengu da lele pasi chondo, no ya mtuwa kweli tushkunguru.
Naso unota inda na apio ya wakudisiri kuwa wane Council of Ward 4 taatichita apio ya kutivaka nyimwa bio ku magistrate court na kuti court ye ya taiwa wana kuziru ya kutuwa puwe bio muna ano tiza kana ashinga puwa bio saka naso unu tazuenda kudarile pamusore rora taiwa wakuruwa wane mutongwe darile pasaka resa wakuruwa wane wane kuziru ya kutuwa badari sochibati sochibati watongo wa chupa kumbasa kawanzi wa badari $1,000 kumajistrate court.
Wakura one, warikupo miru wa mosa ya kutuka mtunga miru wenyika apo waka uza, wanuwaingi waka miru na mabasi ezuku wa chupa kumbasa mudoroba kuti, warikuta mburade kuti, mamnanga kwa waondoga nyika. Wakura one manonzi, wakapara mosa ii mzato ya 9 chikumi, pamweni mkuruwe basa, mtangalore Masingo Center for Research and Development, Efrem Mtombeni, awakatanga kusungwa, asuwa kapuwa omka na ukutongo wachipa kumba. Mneme onyaya, wakarwe mtoro bare Masingo, kuyanya nachandira mkati meguta, wari kuchema chema zguru, nekuta zakuwa wari kita kuenda kumabaza avo kubane zuro. Izi zino terera kwezera kwezi sungo ze COVID-19 national lockdown izo zirikuita kuti mapulisa ne mauto arambize vanhu kupinda mudhorobha kuti vaende kumabasa avo. Umwe mushandi amai nenzi Mukangate vanoti izvi zvichaita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo.
Isu vatotiomera nekuti pamashura apa vanga vambotibvumidzawo kuti tipinde mutaundi tichitengesawo zvimabhizinesi zvedu zvinotiraramisa. Asi apa zvavatidzosera futi kumashure kwekutanga zvinhu zvatotiomera nekuti mhuri dzedu hadzisina zvekudya nokuti hatichakwanisi kupinda futi mudhorobha tichinotengesa zvatatimboita izvozvo saka zvakatotiomera.
Mutauri weCOVID-19 Task Force Masingo, Varodas Irimai wanoti, zvitevera mashoko akataurwa nehurumende nezuro, vatori mubishi rekuti vaone kuti kufamba kwevanhu kwadzorwa kuitira kuti chirwere chatekeshera ichi chisarambe chikwira muhuwandu.
Hurumende pari zvino izvi iri kuuedza chaizvo kuti vanga vachirwisana nechirwere ichi. Saka nyaya yekuti vanhu varamba vachifamba-famba, iyoyo iyo ndiyo iri kurambwa nehurumende kuti vanhu dai vambogara mudzimba, vanhu vakuru vanoita zvekumanikidzwa kugara mudzimba vasingagoni kuzvifungira. Zvinokurudzirwa ndezvekuti vanhu vagare mudzimba. Nyaya yekufamba, unofamba paine chokunyatsofambira chaizvo. Saka izvozvizvi mukaona mapurisa ari kuwanda mukati medhorobha, inyaya yekuti vari kuedza kuti tigare mutiri kudzimba uko. Vanenge vachipinda mudhorobha vanouya nematsamba avo, paine zvaakanangana nazvo chaizvo zvakafanana nekuenda kundotenga mishonga, kuenda kuchipatara, kana kuti vari kuenda kubasa kumaformal sectors, kwete kuuya kumbeya mudhorobha vanhu vachiita window shopping. Izvozvo ndozvo zviri kurambwa nehurumende.
Hurumende inoti iri kusimbisa mitemo yelockdown zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri munyika. Asi vamwe vakaita savaEdmore Gonde vanoti kurambidza kwevanhu kufamba kuri kuitwa kuri konzerwa nekuti hurumende iri kuda kurambidza kuti vagari vasaite ratidziro yenyika yose iyo yakarongwa kuitwa musi wa31 chikunguru.
Ini nemaonero angu ndiri kuona hangu kuti kunyange zvazvo makesisi arimo muZimbabwe but makesisi acho tikombe nedzimwe nyika haana kukwirira zvokuti angakonzera kuti vanhu varambidze kutaundi because vanhu vakanga vambotopinda mutaundi. Asi maonero angu ndezvekuti hurumende inenge iri kutya shoko riri kufamba nezviri kutaurwa pasocial media nezviri kungotaurika kuti pangaitwa mademonstration angaitwa musi wa31 nokuti mastive measures avari kutora chaichavo kuti vanhu vakurambidzwa kupinda mutaundi anotendenedza kuti hasizve lockdown nokuti masoja unotomaona achifamba mustriti akabata zombo nemapurisa ari mumapfuma dzingotendera tendera saunoshava kuti ndezvecovid here. Dai sezvecovid tingaone masoja mumapurisa mustriti malocation mutaundi.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimbagonese vanoti hurumende irikuda kutora mukana wecovid-19 kuwedzera lockdown sechombo chekurambidza vanoda kurambidzira munyika vachitsumwa kuoma kweupenyu. Hatina kukwanisa kubata gurukotero zvekubudiswa kwemashoko munyika amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Asi mumashoko ayo hurumende inoti izvi hazvinoende kuratidzira kuda kuitwa asi kutora matanho aya senzira yekudzivirira kukwira kwehuwandu hwedenda recovid-19 munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.